Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manheru anhasi kuri musi wemugovera nyamavhuvhu 1 2020. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Ray Choto ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Huwandu hwevanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 munyika hwakakwira nezuro kusvika pamakumi matanhatu nevanomwe. Vanhu gumi nevatatu vanomiswa mudare muHarare vachipomerwa mhosva yekuratidzira zvisiri pamutemo kwakaitika nezuro muHarare. Nasi akwana makore maviri kubva pakapfurwa nemauto vanhu vatanhatu vakafa mumigwagwa yemuHarare. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Huwandu hwevanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 munyika hwakakwira nezuro kusvika pamakumi matanhatu nevanomwe zvichitevera kufa kwevanhu gumi nevana. Vanhu vabatwa nechirwere ichi vava zviuru zvitatu nezana nemakumi matanhatu nevapfumbamwe kana kuti 3,169 zvichitevera kubatwa kwevamwe vanhu makumi manomwe nevanomwe nezuro. Vanhu gumi vakabva kuSouth Africa, vatatu vakabva kuBotswana uye vanhu makumi matanhatu nevanomwe vari vanhu vagara vari munyika vasina nhoroondo yekushanya kunze kwenyika. Mutauriri weMDC Alliance Muzvare Fadzaema here, munyori wemabhuku Tsitsi Dangarembwa nevamwe vanhu gumi nemumwe chete vakasungwa nezuro vamiswa pamberi pedare nhasi vachipomerwa mhosva yekutyora murau weCOVID-19 regulations pamwe nekukurudzira mhirizhonga. Vanhu ava vapiwa mukana wokubvisa mari yechibatiso. Mumwe mutongi wedare reHigh Court muBulawayo apa mutongo wekuti mapurisa anofanirwa kuunza kudare mukati memazuva matatu anotevera vatawanda muchehiwa avo vasingazivikanwe kuti varipi mushure mekunge vasungwa nemapurisa nemusi wechina. Kudzanai Musengi anotipanyaya inotevera.
Mutongi wedare reHigh Court Justice Martin Makonese vapa mutongo uyu zvichitevera chikumbiro chechimbi chimbi chaitwa neGweta Vanqobi Lestole chekuti mapurisa aunze vamuchehiwa kudare. Vamuchehiwa muzvukuru wemutapi wenhau Mududuzi Matutu uyo ari kudiwa nemapurisa. Vasole vati vaita chikumbiro ichi nekuti vamuchehiwa havasi kuzivikanwa kwavari kubva musi wavakasungwa nemusi wechina chapfuura pamwe chete nedzimwe hama mbiri dzamatutu. Vasole vati dzimwe hama mbiri idzi dzave kumba mushure mekuregerwa nemapurisa.
Taita application yehabeas corpus. Habeas corpus zvichireva kuti mapurisa ngaaunze munhu kukoti tiruziziva kuti munhu uyu akasungwa musi 29 manheru. Kubva ipapo paakasungwa haasi kuzivikanwa kuti ari kupi. Naizvozvo tazoenda kudare huru kuHigh Court kuti rikombele mapurisa kuti ngaaunze munhu kukoti. Application yacho yagrantiwa.
Matutu uyo anove mupepeti webepa nhau repadande mutande rinonzi Zim Live ari kupomerwa mhosva yekukurudzira mhirizhonga. Studio 7 haina kukwanisa kutaura namatutu sezvo vanhu vasiri kuziva kuti aripi kunyange hazvo ari kugara achiburitsa zviri kuitika padande mutande rake reTwitter. Mutevedzeri wemutauriri webato reMDC Alliance vaClifford Shachwayo vati pane nhengo dzavo dzine chitsama dzakasungwa munzvimbo dzakasiyana-siyana munyika mose nezuro iro raive zuva rakanga rakarongwa kuratidzira munyika mose. vashachwa yovatiwo vamwe vanhuwo zvavo vakashungurudzwa kana kurohwa nemapurisa nevechiuto munzvimbo dzakasiyana siyana munyika.
Kuchiredzi Honorable Mugido vanova mutedzeri wemutungamiriro wevadzimai akafanira kubata chigaro pari zvino vakasungwa nevamwe vakati wandei ikoko kumasvingo. Kanzela Godfrey Kurawone vakasungwa zvakare mukokeri webasa mubato reMDC Alliance kumumashonal and west. Kanzela Dzeka vakasungwa at gunpoint kuchegutu nevamwe vane chitsama. Tinoona zvakare vanhu vakarohwa zvakaipisisa nezuro vachirohwa nemasoja nevamwe vanhu vasiri vebato vanga vakazvigarira kudzimba dzavo vachirakashwa zvakaipisisa. Tinoona zvakare kuBulawayo vanhu vakasungwa vane chitsama.
Tabata mtauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati kuti tinzwe kuti kune vanhu vangani vakasungwa munyika nezuro uye kuti kune vakamhangara here kuti vakarohwa nemapurisa nemasoja vakati tizovafonera mushure mekanguva patazovabata vati vange vasisiri pabasa. Mune imwe nyaya, kunyange hazvo vanhu vange vari vashoma pane mamwe mazuva, nhasi zvitoro, mabhangi nemamwe mabhizimisi zvange zvakavhura, vanhu vachiita mabasa avo semazuva ose uye mudhorobha mange mine masoja nemapurisa mashoma. Mumwe mugari anotengesa mune chimwe chitoro chinotengesa zvekudya kusanganisira muriwo nezvimwe zvirimwa uye angozvidoma nezita rekuti amai Tanaka ati akwanisa kuuya kubasa pasina kunetseka.
Nhasi tafamba zvakanaka, hatina mapurisa arimo hamu murodhi ari kufunza tsamba but hatina mboita problem nawo. Kushanda, tirikushanda hedu zvakanaka, hatina but hamuna vanhu mutauni.
Mumwe wamugari uyo angozvidoma nezita rekuti James uyo anotengesa muriwo nezvimwe pamusika wemuna Fifth Avenue ati akwanisawo kupinda mudhorobha pasinawo kunetseka kunyange hazvo kwange kuine maroadblock mumugwagwa waanoshandisa kupinda mudhorobha.
Transport yanga isikunetsa but mapurisa ndanga achimbodzorera kumba vanhu makuseni ipapo asi ndafambangu zvakanaka. Vanhu vanga vasimo mutown makuseni vanga vari vashoma asi izvozvo hazvanani vanhu vati wandei mutown zviri kukwanisa kushanda mbija nambija.
Sangano re 31st July Movement rakange rakurudzira kuti vanhu vapinde mumigwagwa vachiratidzira nezuro asi murongi wekuratidzira uku vaJacob Ngarivhume vakabva vasungwa ndokunyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Chikumbiro chekuti vapiwe mukana uyu chave kuzonzwikwa nedare repamusoro nemusi wemuvhuro. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Ava makore maviri nhasi kubva pakapfurwa vanhu vatanhatu muHarare vakafa mukuratidzira kwakaitika musi wa 1 Nyamavhuvhu 2018. Vanhu vachinyinyita nemafambisirwo akaitwa sarudzo dzegore iri. Mauto akapinda mumigwagwa akapfura vanhu vairatidzira, izvo zvakashorwa nepasi rose. Hurumende yakamanikidzwa kuumba komisheni yekuferefeta zvakaitika. Vaimbove mutungamiri weSouth Africa vaKhalema Moshande ndivo vakaitwa sachigaro wekomisheni iyi. Komisheni iyi yakakurudzira hurumende kuti iripe hama dzevanhu vakapfurwa ava uye kubhadharira mari dzechikoro dzevana vevanhu vakapfurwa vakafa uye kuona kuti vakapara mhosva idzi vamiswa pamberi pematare edzimhosva. Gurukota rezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vanoti zvakaitika musi waNyamavhuvhu 1 2018 hazvifanirwe kuitika zvakare munyika yakasununguka seZimbabwe. Vatiwo hurumende iri kugadzirisa zvose zviri muMoshande Commission report kusanganisira kuripa hama dzevanhu vane hama dzakafa idzi. Tabata mumwe wemakomishina ekomisheni iyi vaLove Mo Maduku avo vanova zvakare mutungamiri weNational Constitutional Assembly avo vanoti komisheni yavo yakabuda pachena kuti vanhu ava vakapfurwa nemasoja nemapurisa.
Chekutanga ndechekuti vanhu ngavangoziva kuti gwaro reMoshande Commission report rine zvinhu zvakawanda, harina chinhu 1 kana zviviri, mune zvinhu zvakawandisa zviripo. Saka patiri kutaura zviva kuti chii chiri kuitwa, pane zvimwe zvinhu zviri pachena, pamwe zvinotokwanisa kuti munhu wese aone kuti izvi zvava kuitika kana kuti hazvina kuitika. Ngatitange nechekutanga tanga changa chakakosha paripot yeMoshande Commission yanga iri kuti tikwanise kuziva kuti vanhu 6 vakashaika musi wa 1 August vakaonekwa vakafa vamwe mutown nevamwe vakazofira kuchipatara vaine magunshot wounds. Ndeyani munhu akaita izvozvo? Vanhu ivo vakafurwa nani? Komisheni yedu yeMoshande yakati vanhu ivo vakafurwa nemasoja nemapurisa. Saka icho chisungo chakatoburwa. Hurumende yakatambira zvino izvozvo kuti masoja nemapurisa ndo akaita izvozvo. Taida kuti commission yaida kuti zvinhu zvitambirwe nevanhu. Saka here is one point. Chechipiri chatakataura mucommission takati kana pakaita vanhu vanoratidzira vanoita pademonstration, mapurisa nemasoja havafani kudarikidza mutemo wekuti vayasobata kuti mademonstrations asaita violence, asi havafani kutyora kodzero dzevanhu zvekuti mapurisa haabvumidzwi kurova vanhu vari kudemonstrata kana kuita zvakadaro. Vanofanira kuti kana vanhu vademonstrate nyange vasina kuteedza mutemo, anenge asina kuteedza mutemo anofanira kusungwa asina kurova.
Matimi, chimwe chisungo chakabuda nekomisheni ndechekuti izvo mapurisa nemauto haafani kunge achimbunyikidza kodzero dzevanhu vanenge vachiratidzira kunyange hazvo vasina kunge vapuwa mvumo. Tiri kuona kuti nezuro kwakave nekuratidzira vanhu vakawanda vairohwa nemasoja vachisungwa. Munoti kudii nazvo takatarisa zvakabuda mukomisheni yamakanga muri?
Handina kuona zvauri kutaura zvekuti vanhu vazhinji vakasungwa nekurohwa nemasoja nezuro, nekuti manezuro kana chirapswa 31 July hakuna mademonstrations akaitwa ungati demo yatiri kutaura. Mumontante commission taitarisa mademonstrations aya ekuti anouya vanhu vakawanda, pamwe pane vanhu 400, 500, 1000 vari kufamba vari zvakaitika muna 1 August zvaizvokushudha kana kuita futi kune vanhu vanga vakawanda. Hatina kuona mademonstration eruzi rwaurutaurorwo rwevanhu. You know madhemo aiitwa anoitwa kuna kuamerika ikoko, when you get demonstrations the pictures dzinobuda dzinenge dziri pachina ti pane demonstration. Hatina picture kana one inotaridza kuti nezuro kwakaitwa mademonstrations eruzi rwatakadila narwo mumontante commission.
Imi semakomishina anga ari Mohlande commission aya, munotevedzera here zvinenge zvichitwa nehurumende kuona kuti izvo hurumende yazadzisa zvisungo zvamakabuda nazvo?
Tinoromba nekuti isusu semacommissioners emontante takatopedza basa, hatina kodzero kana mvumo yekuti tikwanise kumonita. Takaapoindwa kuti titarise zvakaitika musi wa 1 August toona kuti ndiani akakonsidera zvinhu izvozvo, tikataurira the whole world kuti masoja nemapurisa, tikapa marecommendations iwawo ekuti masoja nemapurisa haafaniri kuita zvakati, uyewo vanotaridzira haafaniri kuita violence. Takazvinyora futi muripoti iyoyo. Zvaakune vanhu vezimbabwe kuti vatarise kuti zvakataurwa nemontante commission zviri kuteedzwa here. Hazvizi zvemontante commission kuti ione. Ndingada kukupa imuenzaniso yekuti parliament inogara pasi yogadzira mutemo kuti kune act yakati. Havasiri maMPs anofamba achitarisa kuti mitemo yaitwa here. Kunenge kwatova nemapurisa, kune macourts vanofanira kutarisa zvinhu zvakadaro. Saka ibasa recivil society, magroups akasiyana siyana nemapolitical parties akasiyana siyana nevanhu vemuzimbabwe, nekuti commission report yedu inganditi zvibire pachena munhu wese anayo. Mimi sevatirinhanokunayo iri paintenet, anyone anokwanisa kungoclog out oda kuona montante commission anozviona. And then hazvisi zvekomishen kuti iti macommissioners nekuti haachabvumidzwi nemutemo, basa ravo akatoti akatopedza. But ndichiri panyaya iyoyoyo ngandikurumidze kutaura kuti montante commission yakarekomenda zvokuti kana paitika zvinhu ngatishandise mafacts kuti tinoongorora zvaitika, kwete kungotaura zvatinenge tisiri kuona kuti zvakaitika. Sezvavanga vataura pautanga kuti rutoti nezuro kwakaita mademonstrations vanhu vakasungwa, iyoyo pfungwa iyoyo takairamba futi media ngaitaura zvinhu zviri pachena zvinenge zvadi zvaitika.
But vamadhukuka kana muchiti media yacho tisi vanhu vacho, tinayo mavhidhiyo, tinayo mapikicha, tine vatori venhavo vaiona vanhu vachisungwa nekurohwa nezuro.
Kana ukanditumirawo ndingazopatata interview ne ndanisa ndamaona mavhidhiyo zavo kutaura iwo.
Mutungamiri weNational Constitutional Assembly Valavumo Madhuku vachitaura vari parunhare vari muHarare. Tabatawo gweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vari mukuru weHuman Rights Watch kuChamhembe kweAfrica vaDhewa Mavhinga kuti tinzwewo maonero avo.
Kwete hationi hurumende yeZimbabwe ichitevedza zvakatarwa neMohlande Commission, iyo yakabhadharwa mari zvuru nezvuru zvemadhora ekunze kuti ivheneke mhirizhonga yakaitika musi wa 1 August 2018. Asi tiri kuona kuti hurumende yatofuratira zvachose zvese zvakakomekedzwa neMohlande Commission, zvinosanganisira kuti vanhu vakapfuura vanhu vatanhatu vasungwe uyezve hama dzevakafa dzipuwewo mimwe migove kuti vaone chechiuviri uyezvewo kuti mauto nemapurisa vasangodirwa mumigwagwa zvisina maturo zvinokonzera mhirizhonga nekufa kwevanhu.
Tanzwa amai mutsvangwa vano vagurukota rinoona nezvekubudiswa kwemashoko vachiti izvo hurumende iri kuziva zviri muMoshande Commission uye iri kuona kuti izvo zvinhu zvingagadziriswa sei, munoti kudii nemashoko iwayo?
Ko zvinogotora nguva yakareba kudai nemhaka yeiko? Handiti basa rakaitwa neMoshande Commission rakapera muna December 2018 nemhaka yeye zvichiramba zvichitora nguva ivo vachiziva zvinoda kuitwa. Hazvinetsi nekuti vanhu vakapfuura vanhu musi wa 1 August 2018 vanozivikanwa, ngavasungwe vamiswa mberi pematare edzimhosva. Hazvitori mari yakawanda izvozvo. Mari zhinji yakaparadzwa ndeyakatopinda muMoshande Commission. Zvoreva kuti mashoko amai Monica Mutsvangwa haasi ekurevesa. Panenge panongori nenyaya yekuda kuhwanda nemunwe. Havasi kuda sehurumende kuti mauto amiswe pamberi pematare edzimhosva. Uyezve tiri kuona kuti hunhu ihwohwo hwekuti hurumende inongoti pakanzi paroda kutaridzirwa murunyararo yodira masoja mumigwagwa inoramba ichiitwa nguva nenguva, kureva kuti havasi kuteerera zvakataurwa neMoshande Commission.
Iyi mise masangano anohwira kodzoro dzevanhu, pane matanho here amuri kutora mukuonawo kuti izvo Moshande Commission iyi yazadziswa?
Nguva nenguva tinoramba tichitaura semasangano anohwira kodzero dzevanhu tichichevedzera kuti hurumende yeZimbabwe kana ichirevesa panyaya dzekodzero ngaitange nekuzadzisa zvakatarwa muMoshande Commission. Patinowana mukana wega wega wekuti titaure nevakuru vehurumende ndoushoko ratinotanga naro. Asi tiri kutaura nevanhu vakaisa zvimiti munzeve vasiri kuteerera nini chaidzo, vasinganzwe shoko rekodzero. Nekuti patova nemakore maviri zvaitika izvi, asi hapana matanho ari kutorwa. Rimwe dambudziko riripo nderekuti hakasike kutanga hurumende ichifuratira zvinenge zvabva mumakomishoni. Tinoziva kuti chero nguva yekukura hundi chaiyo pakaitwa komishoni yechihambakwe yakataura zvaifana kuitwa, asi hapana kana chimwe chete chakaitwa panguva iyoyo. Ndo hunhu humwe chete hwatiri kuona nehurumende yanhasi yava munangagwa.
Mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vaDewa Mavhinga vachitaura vari parunare vari kuBritain. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu muAmerica vari kuenda kunovhota musi wa3 Mbudzi musarudzo yemutungamiri wenyika. Mutungamiri weAmerica pari zvino vaDonald Trump vachange vachikwikwidzana navaJoe Biden, avo vachange vakamirira bato reDemocratic Party musarudzo yemutungamiri wenyika. Vaviri ava vari kupinda musarudzo iyi paine musiyano mukuru pakati pemapato maviri aya. Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvakadzama zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndino kuchingamidzai vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tichange tichitaura nemadzimai akasiyana siyana vanogara muno muWashington, avo takaona vachiratidzira pamuzinda weZimbabwe uri muWashington DC vachiti ivo havasi kufara nemamiriro akaita zvinhu kumusha. Regai tiende kwavari tinzwe kuti ndivanani uye zvekuti zvii zvavanga vari kutaura pamusoro pekuratidzira kwavanga vari kuita.
Chiripo ndechekuti vanhu vashoma ndo vari kudya upfumi hwenyika yese. Isi tichiona moto tichitsafa, vanhu havana chikafu, vanhu havana mari, havana magetsi, hatina fuel petrol chaiyo. Unonorarira mukiu and takuti aiwa taneta nazvo, taneta neujani, taneta nekubiwa, taneta nekuopresswa nevanhu ivavo. And sikuti kana vatozvitadza ngavachidze taneta.
Saka takatarisa mamiriro akaita zvinhu pari zvino, munoona pane zvichasanduka here mushure mekuratidzira kwamaita?
Zvichatofanira kusanduka. Tikaramba takaisa pressure kudai oso zvinotofanira kusanduka, because tisu vanhu vacho tisuari dire Zimbabwe. Tisofana kuti kuti hatisi kufara nazvo. And iyo reaction yayo tokatidza kuti vari kutoona kuti hatisi kufara. Saka tikaramba takadai zvichatoita chete and hatimiri kusvika zvaita. Tinongoti vanhu veZimbabwe ngatisanetei. Ngatisanetei ini tikaneta iyo vanenge vatowanawo mukana wekuti varamba vachingoti vachingoti janiri. Ngatiti zvatatanga kudaiwo so toramba tichishingira, toramba tichipusha, toramba tichienda mberi kusvika zvaita.
Tinofadzwa matinenge. Kuri chidzaro cheZimbabwe anogara munomo waSimpson. Sandipa sungo la usi mbiye mulo mzwara nasi Sungo ya kofi Zaka terera saka chauwa Nia nanda za angu zumu Zimbabwe Zaka tumikuwa July 31 Gati sangane Kitisoro poza Kutaza kwa government Yedu inowa iyo zanu tie Kwa wanu Kwa warufa na ukupuwa Chikafu Ya ukupie Right now Chikanguwa ya kofi Asi chukunga ukupu na doctors Kwa wana equipment Ne PPE yekuti wakwanisa kushanda mazinesis akutya kuenda kumabasa inini sechizaro chitori kuzimbabwe chinogara muno mudiaspora ndakazvipa onas the onas only ovan zezimbabwe ari kumusha asi is only as well saka taura tikaramba tichingotaura kuti pauri ipapo ita zvaunokwanisa kana uchikwanisa kuti unyore something on WhatsApp kana uchikwanisa even kuenda pafacebook or even on twitter you know kuti that it has an impact nokuti izvozvo ndomashopiro ayo ari kuchitidzira government yedu achitarisa kuzva muri kunyora saka zvichireva kuti unokwanisa kuita have empathy semwana ari kudiaspora about the people vari kuko kuzimbabwe
tombotarisa kuti muri kuratidzira panguva iyo chirwere checovid-19 chiri kurura imo muno muamerica nekuzimbabwe pane zvamakaita here kuti mugadzirire kuti musazowanikwe muchibatira chirwere ichi kana kutakurova
taataura kuti munhu wese ngau yaakapfeka mask uye nehand sanitizer yako usamhorese munhu usahage munhu nekuti ndokufasa kunoita chii saka vanhu taungana takasangana pano tiri 6 meters apart tirikutaura tichisangana asi tichiziva maguidelines
taukumhoresa imose ndiri chizvarwa chezimbabwe tandibudisa kubva kumba kuuya kuno muno muwashington dc munova mandinogara chinhuwani chandinetsa chaitika kumusha chekuti vanhu vatadzwa kunoratidzira zviri kuvarwadza mukati mekurarama kwavo kuzimbabwe asi vanhu vanga vakapa od kuti vatange vachiprotekta nekuseva nyika ndivo vaenda kunogaririra vanhu vari kuvaita kuti vavepo pazvinzvimbo izvozvo havana kuda kuvaone munhu zvandisimudza izvozvo zvaindirwadza kuti of all people masoldiers nemapurisa anofanira kunga tichichengetedza kwete kutyisidzira vanhu nekuti zvatiri kurwira izvi hatisi kubvira kuti munhu wana abvute sezvikuita hurumende iri kuri kubvira kuti munhu wese abvute kubva kuneiwo mapurisa acho neiwo masoja asi nyangwe covid haina kuda kuti indimise nenyaya zvakaona kumusha
dai maiwana mukana wokutaura navo masoja nemapurisa aya maiti chii dai vanga vakateerera parizvino
daindaiwana nguva yekutaura nemasoja nemapurisa daivaudza kuti makapamhiko yekuti mutange muchidzivirira nekuprotekta nekuseva nyika
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni Margaret Mhlanganya huye ndiri muWashington uko ndiri kutepe
tinotenda Marvelous nechirongwa chawatipa nhasi iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri muchirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu our lives
zvinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC nhasi muchirongwa taita rombo rakanaka rekubata muimbi wemusambo wesungura mukoma Chamson Boroma vanotungamira chikwata cheOrchestra Kings kuti timbokurukura nezvavari kuita semuimbi munguva ino yelockdown togamuchirai nemufaro muchirongwa chedu mukoma Chamson
ndinofara mukoma Jonga makadini ikoko
aiwa kunotiri vapenyu chose mukoma Chamson tati timbonzwa nhasi kuti imi semuimbi muri kurarama sei munguva ino yelockdown vanhu vasiri kubvunza kufamba famba tinoona kuti hamusi kukwanisa kunge muchiita mashow hamunosimboita
mukoma pakatiomei paka nyanyisa kuma zvakanyanyisisa kana tripa nauye kuti tinga shada zvakadini tiri munguva yakadai COVID-19. Tinoona mamusicians vari padambudziko rakati kurei nekuti vazhinjisa mamusicians vanongomira nekuita mashows avo, sezvo munoziva kuti nyaya dzemaroyalties dziya dzakaenda kare kare dziya nekuda kwechivi chinonzi pines. Saka mamusicians anga ari kurarama kana kuti toti anorarama nawe mashows. Saka zvinhu zvakatiomera zvikuru kusanganisira neniwo nevamwe mamusicians.
Saka muri kurarama sei kana musiri kukwanisa kunge muchiita mashow nguva iyo ino yelockdown? Muri kuwana rubatsiro here kubva kana kuhurumende kana kune mumwe masangano?
Mabvunza mubvunzo wakanaka chaizvo. Kurarama kwemaartists kwakaoma panguva inoiyi, kwakanyanyisa kuoma zvakanyanyisisa nekuti hakuna zvakanyatsosimba kana kuti zvingati zvasimbaradzwa kubatsira vaimbi kusanganisira neni wacho ndiri muimbi. Saizvozvo hakuna zvati zvasimbaradzwa kuti zvingabatsira vaimbi kusvika pari zvino kubva zvatanga COVID-19 muna Machi. Saka we are totally grounded, we are stuck, hatina pekuti tingati todini pakatiomei.
Tiri kuonawo vamwe vaimbi munguva iyo ino yeCovid lockdown vari kutowanawo mukana wekunge vachigadzira nziyo itsva. Imi mune zvamuri kuitawo here kudivi remimhanzi iroro?
Tiri panguva iyo yelockdown tiri kutoshanda zvekare zvimwe zvishandwa zvatoda kuti tizoburitsa pamberi apa. Seni ndaane maalbum anokwana maviri nekuti ndine album randanga ndatopedza ndatotarisira kuti ndogona kuriburitsa 13 June. Ndopatenda kuburitsa album iroro pabhizite rangu ndikati ndongoriburitsa pabhizite. So hazvina kuzofamba seizvozvo nekuda kwecovid iyoyo takaona kuti tiburitse album. Vana vakagara mudzimba, album rabuda, rinoda kupuwa airplay. Rapuwa airplay at the same time ropromotwa album nemashows. So ndakabva ndagara pasi ndokuona kuti hazvindibatsiri kuti ndiburitse album rongoenda kuretio. But vatsigiri vaya vanenge vachida kuzoona chamu wacho vachitenderera achiita mashows kupromota album. Saka ndakangohoda album rerya. Ndobva zvandipa mukana zvekare wekunorekodha rimwe album. So pane maalbum maviri.
Mune kambo here kamungati aka ndiko kari pamusoro pane dzamakaburitsa pamadamba refu maviri enyu aya?
Chokwadi ndine single yandaburitsa pari zvino inonzi Nhoroondo. Ndo iri paalbum randambo reva iri rinonzi Gamba Remoyo. Chakaita kuti ndiburitse single iyi inotaura nezvenhoroondo yemagamba rwendo rwakafambwa nevakaramba chimurenga ichocho. So ndakaona kuti tava pedo kunosvika kuHeroes Day, Defense Forces Day. So ndakaona kuti nini zvakandikoshera kuti ndochingobvisa single iyoyi yoenda kuvanhu woigamuchira woinzwa. Albhamu iri rakamira riri pastandby kuitira COVID painonzi yamboreruka zvishoma albhamu richiburiswa, asi single yambotungamira nekuda kwekuti iri kutsanangura Nhoroondo yeZimbabwe sezvo tatarisana nezororo remagamba. Ndo pfungwa dzakandipinda kuti chirege ndingoburitse single iyi asi iri paalbhamu rinonzi Gamba Remoyo. Ndinotenda mukoma Jonga.
Aiwa, nesuwo tinotenda zvikuru mukoma Chamson nekuwana nguva yekutaura nesu. Manga makateerera kumuimbi wemusambo weSungura mukoma Chamson Boroma vanotungamira chikwata cheOrchestra Kings muchirongwa Upenyu Hwedu anokuonekaya nemufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7. Ndoti ngatisanganei zvakare svondo rinouya tichipakurirana chimwe chirongwa cheupenyu hwedu. Murara zvakanaka vateereri.
Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Uwandu hwevanhu vafa nechirwere checovid-19 munyika vakakwira nezuro kusvika pamakumi matanhatu nevanomwe. Vanhu gumi nevatatu vanomiswa mudare muHarare vachipomerwa mhosva yekuratidzira zvisiri pamutemo. Nhasi ranga riri zuva rasvitsa makore maviri kubva pakapfurwa nemauto vanhu vatanhatu vakafa muHarare. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ngatisanganei zvakare mangwana. kana mchida utitumira tsamba mbozha zitumirei ku studio7@voanews.com munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com ini ndini Ray Choto ndiri mu Washington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.
So kuizika tisenda baku VOA Ndebele.
Hola mugela emoyeni ngenjabulo ngomgqibelo mhlaka 1 kuNcabakazi 2020 ngontungamili nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
ekuyingozi kakhulu ngawendlela abantu abamangayo emabhanga lapha bazathela nomkhuhlane.
Inani lasebebulewe ngomkhuhlane we-coronavirus eZimbabwe likhwelile njalo izolo laya kumachumi ayisithupha lasikhombisa 67 ngemva kokubhubha kwabantu abalichumi lane.
Uhulumende wabahuquluzi uyathusela, uyabulala, wenza konke okubi kwenzela ukuthi abantu bebuyele emuva.
Abanye babantu ababotshwe izolo abagoqela isikhulumeli se-MDC Alliance uFadzai Mahere lomlobi uTsitsi Dangarembwa bamiswe enkantolo namuhla. Kukhunjulwa abantu ababulawa libutho ngosuku lwanamhlanje ngo-2018, iningi lisithi uhulumende ulokhe engakagcwalisisi izeluleko zeMohlante Commission. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inani lasebebulewe ngomkhuhlane we-coronavirus eZimbabwe likhwelile njalo izolo laya kumachumi ayisithupha lasikhombisa 67 ngemva kokubhubha kwabantu abalichumi lane 14. Ugatsha olubona ngezempilakahle luthi abantu laba ngababhubhe kusukela mhlaka 26 kusiya kumhlaka 31 kunyanga le esisanda kuphuma kuyo. Abalichumi babo ngabe Harare kuthi oyedwa ngowakobulawayo. Omunye njalo ubehlala eManicaland kuthi ababili ngabe Mashonaland West. Idolobho leHarare yilo elihamba phambili ngabantu asebebulewe yi-COVID-19 abangamachumi amane lanye 31, lilandelwa lidolobho lakobulawayo lona elilamachumi phose amabili 18. Ababanjelwe umkhuhlane izolo njalo bangamachumi phose ayisishiyangalombili 77. Lokho kukweze inani lasebefunyene belesifo lesi ledlula inkulungwane ezintathu 3169. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele siphathamandla senhlanganiso esebenza lozulu eBulawayo Vendors and Traders Association umnumzana Michael Mdladla Ndiweni.
Kuyingozi kakhulu ngawendlela abantu abamangayo emabhanga lapha bazathela nomkhuhlane ngoba abantu bayaminyana, bayafuqana, abantu babekhohliwe vele bengathi abakaze bezwe ukuthi ke ubhubhane lukhona lapha emhlabeni. So kungathi ke imikhankaso ingayenziwa kakhulukazi lawa abalesikhathi sokufundisa abantu bayefika endaweni ezinjengamabhanga lasemzileni yezimota, kodwa kungagcini khonapho ukuthi ke le mali ibekhona emabhenki ukuze abantu bengalayini, nokuthi amabhasi abekhona abantu bengalayini belayini amabhasi ngoba nxa befonele amabhasi laphana kusho ukuthi abantu bengathelana imikhuhlane. Akulungiswa indaba ye-transport, akulungiswa indaba yemali ukuze abantu basuke bengaminyani.
Njengenhlanganiso esebenza lozulu liyabakhuthaza yini abantu Ndiweni ukuthi balandele indlela ezihleliweyo zokwenqabela lomkhuhlane ezifana le social distancing kanye lokugqoka ama mask.
Lokho sikhuthaza abantu ukuthi bananzelele umkhuhlane lo, bagqoke ama mask, bageze izandla ngesepa kumbe ngama sanitizer. Kodwa usizi ukuthi abanye abantu uyabona umuntu evale umlomo amakhala esegcekeni evele ekhohliwe umbone donsa imask nxa sethi wabona amapolisa nxa ehamba endleleni, okutsho ukuthi vele nje abantu bekubenzela nje ukuthi kuthiwe benze. Abanye even abanxa behlangana abangani bawo baba bevele bengagqokanga, abantu bayathemba ukuthi umngane kalawo umkhuhlane. Kodwa ke lo mkhuhlane lo usengabamba even ngubani. Ngokunjalo kuyadingeka ukuthi even usiyahlangana umngane wakho ugqoke imask ukuze uzame ukuzivikela kanye lemoli yakho lalabo abathandayo.
Umnumzana Michael Mdladla Ndiweni yisiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association. Abanye babantu ababotshwe izolo ngemva kokuphatheka kuhlelo lokutshengisela abagoqela isikhulumeli sebandla leMDC Alliance uNkosazana Fadzai Mahere. Lo mlobi odumileyo unkosikazi Tsitsi Dangarembwa bamiswe emthethwandaba weHarare namuhla beseteswa icala lokutshengisela ngaphandle komthetho. Umantshi ukhulule abantu laba ngemali yesibambiso ibail ezinkulungwane ezinhlanu umuntu ngamunye. IZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi kubotshwe abantu abangamatshumi edlula ayisithupha phezu kokutshengisela kwayizolo. KoBulawayo khona inkantolo yeHigh Court ilaye amapolisa ukuthi aveze umnumzana Tawanda Mochehiwa kungakedluli amahola angamatshumi ayisikhombisa lambili 72 hours. UMuchehiwa uvikwa ethethwe ngamapolisa ngolwesine kuze kube namuhla akakasiwa emthethwandaba njalo akwaziwa ukuthi ungaphi. Umsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafa Spanda usole ukubotshwa kwabantu laba esithi kwephula amalungelo abo.
Lokhu kutshengisa ukuthi laba bantu ngamagwala, yibo abagcine sebesenza i-demonstration. Ngalokho sithi i-demonstration le eyabantu iphumelele kakhulu. Kodwa lokhu akusithusi ngenxa yokuthi vele uhulumende wabahuquluzi uyathusela, uyabulala, wenza konke okubi kwenzela ukuthi abantu bebuyele emuva bafinyele bathi finyo finyo ngoba uyesaba nje lesithunzisayo. Siyathaba kakhulu thina abe-MDC Alliance noma singasithe esiqoqele umhlangano i-demonstration le ngesikhiwa. Sibona ngani abaqoqileyo baqoqe ngobunono. Uhulumende ede sithi uzadubula abantu, emeleli ukutshaya abantu, kanti batshaya i-tactic abantu bazihlalela ezindlini kwagcina beswele abakwenzayo. Yikho ke siyabonga mahlabezulu, azange sibone udlame njengoba thina vele ede sibona ukuthi laba bantu basimelele ngemkhonto lezibhamu lamahloka lezingqamu ede befuna ukwenza i-genocide yona leyana abayenza nge-50 brigade.
Umnumzana Felix Magalela Mafa Spanda ngumsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance. Sixoxe njalo lelunga leZANU-PF umnumzana Believe Gawule.
Kanti mina ngicela ukubuza ukuthi kanti shiwa abantu laba bakhuluma ama-human rights. Hayi 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 ayisikho ama-human rights kati aqalisela ngaphi? Asibuyeleni phela sikhangeleni lo monakalo kwamhla kaJanuwari labo kwabantu balahlekelwa impahla. Abantu uhulumende wagcina sebenzisa imali yakhe eningi kakhulu encedisa laba bezitolo abathabalelwa izitolo, kanti izitolo lezo njengoba zingeza abantu laba abazizamelayo zazidilizelwani abantu babelinyazelwani laba bantu oh ngazo kuphelile ukuganga kwabantu laba sokuthiwa human rights human rights where do you start measuring ilokhu zenya ama human rights now usenza into eqondileyo kulokuganga la ngakho akusoze kuvumakale lokho ebantwini uhulumende ukukhangele kuyakubona yikho ke imizamo yabantu bonke abazana uPF babe bezama ukuthi bavikele uhulumende wabo uhulumende xa ekhitshwa ukhitshwa ngokhetho abalungiselela ukhetho olubuyayo hhayi ubudlwangu udlwangu lobudlova lobo sibubonayo abantu laba babehamba betshisa amathaya emgwaqweni bevalela labantu abafuneka ezibhedlela emgwaqweni kwesokuthiwa khona hhayi ilungelo lwabantu ilungelo labantu ilungelo labantu abantu bezenza ubudlova obunjalo
umnumzana Belief Gawule lilunga lezano PF Zimbabwe ubekhumbula abantu abayisithupha abadutshulwa babulawa libutho ngosuku lwalamhlanje ngo-2018 kudlakela olwaqhamuka ngesikhathi sokutshengisela abanye besithi iZimbabwe Electoral Commission yayisiphuzile ukwethula impumela yokhetho abanye batshaywa balimala kakubi abalwela amalungelo oluntu abafana labeZimbabwe Peace Project bathi okudanisayo ukuthi izeluleko ezethulwa yikomishini eyaphenya isehlakalo lesi eMohlante Commission ezifana lokuthi amabutho kumele abuyele enkambeni zawo azikalandelwa ngoba nanku amabutho alokhu enyakazela ezitaladeni njalo ehlukuluza uZulu lokhu kugcizelelwe yizigodlo zamazwe afana leNetherlands leMelika zona ezithi imuli zabantu abafayo zilokhe zingakahlawulwa kanti lamasotsha abulala abantu laba alokhe engakajeziswa kodwa umphathintambo obona ngokwethulwa kwemibiko unkosikazi Monica Mutswangwa utshele iStudio 7 ukuthi uhulumende uphakathi kokuzigcwalisisa zonke izixwayiso zeMohlante Commission. Wengeze wathi amabutho asezitaladeni ngesizathu sokwehlisa ukumemetheka kwe-coronavirus. Kepha igqwetha umnumzana Jabulani Ndlovu uthi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa usekuvezile kwacaca ukuthi akawahloniphi amalungelo.
Bona bathi bethatha umbuso kungani bazimisela bakwenza kwaba yinjongo yabo ukuthi behlukumeze amalungelo abantu ngoba selokhu bangenayo akula langa or akula sikhathi lapho bakhe behloniphe khona amalungelo abantu. Owayizolo khona njengakho kuveza nje ukuthi bazimisele ukusebenzisana loba yiziphi indlela ukuthi behlukumeze amalungelo abantu and ukubotshwa kuka-Obey kuyikuthuka isisekelo sombuso ngoba nxa uzabopha umuntu oligqwetha oyabe esenza umsebenzi wakhe kusho ukuthi labo obamelayo abaphephile neze kodwa ma sikhangelisisa akumangazi ngoba abakuqalanga kathesi anje nxa sinanzelela umbe sikhangela okwayenzakala emavikini adlulileyo kwabotshwa amagqwetha othabani impofu omakanza labodumisane kobulawayo so i-government yananzelela ukuthi akula nto eyenziwayo lanxa bengaze behlukumeza amalungelo abantu lanxa ngaze behlukumeza amagqwetha ngokwenza umsebenzi wabo
ilanga lalamhlanje kulapho eminyakeni emibili edluleyo esibone khona amasotsha edubula ebulala abantu njengoba ebegcwele ndawana yonke wona amasotsha njalo izolo lamapholisa singathi abantu bengaba besabile ukubulawa yini futhi kumbe besabe umkhuhlane we-coronavirus
amapholisa ayebebhoda indawo zonke efethusela abantu njalo itshela abantu ukuthi ozabonakala ephandle kumbe ozaphatheka ekudoyidweni uzatshaywa njalo uzabotshwa so kuyisimanga ukuthi sibe lamapholisa angela nhlonipho lesisekelo sombuso ngoba akule esisekelweni sombuso ukuthi umuntu ma engabe esenza icala angithi ukuthi khona udoyidwe yalicala ma umuntu engabe esenza icala akula lapho ovunyelwa khona ukutshaya kumele abotshwe ehanjiswe emthethwandaba kodwa kwenzakala eZimbabwe ukuthi abantu bagcina besesaba ukuthi bephume ngumbe intsha izolo bagcine besesaba ukuthi bephume ngoba bayakwazi ukuthi khona amapholisa ahloniphe isisekelo sombuso
Umnumzana Jabulani Ndlovu ligqwetha sixoxela eseHarare.
Lamlela ndwandwe,
lamlela ndwandwe,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampawa kuwembula.
Kwezemaphandleni lamhlanje indlala eqhubeka idlisa uZulu imbuya ngoluthi ngamandla kanye lokudula kwezinto sokusenza abantu abaningi baphile ngokucela njalo nje kubomakhelwane. Kubika intatheli zindaba yethu uAlbert Ncube.
Izakhamizi ezigoqele Studio 7 ezigabeni ezitshiyeneyo zeMashabeleland South ezigoqele Plumtrack eGwanda laseBedbridge zithi zidinga ukuphathiswa ngokudla ngokuphangisa ngoba zilakho ukubulawa indlala lonyaka. Igciwane le-coronavirus eselivalele uZulu emakhaya lalo selijike izakhamizi zingela le ndlela zokuziphandela. Isakhamuzi emathiya ematshetsheni unkosikazi Aletha Ncube uthi sebephila ngokucela ukudla kulabo abahola ukudla okuvela kuhulumende.
Khonapha siyenzoka ukuthi ekuseni sipheke amajodo abantwana badle, ntamama sesigogoza kokokwizimputshwana okukhona. Labantu abahola i-social welfare balutshwani, yibo abethu esikhathi omnyanga aholo i-social welfare uhambe uyecela kuboleka igogo ukuthi mhla uthe wazuza ukudla la ukwanisa ukumbisela igogoko leliyana. Hayi, simasimanga kahle. Besicela ukuthi ngabakithi laba amadona abasizwela abasinika ukudla.
Amazwi kamaNcube agcizelelwe ngunkosikazi Mark Moyo oyisakhamuzi semawane yena othi uhulumende kumele engeze uncedo alupha izakhamizi.
Uyazi ngakade beholisa baholise wonke umuntu, hayi khona ukuthiwa kuyakhethwa. Ukukhetha kubo omunye engabeki imvizo eziko ozahambe ecela impuphu ephethele umgane ecela impuphu ebantwini. Abagogoko amabili ungaba lo mnyama uhola elibolileyo.
Ukuqonga kwento ngempahla ezitolo sekutheningi lingasenelisi ukuthenga ukudla okugoqela impuphu. Kujesini isakhamuzi semawane umnumzana Gabriel Uphondo.
Indlela ikhona kakhulu sibili kuyahlupha sile zisuku ngoba sokubamba nje kwenhlalo ukuze uphile ngoba vele akula lutho ngokungananzelela ukuthi 50 kg 2000.
Isakhamuzi ePlumtree unkosazana Nokuthula Leya la uthi ngaphandle kuncedo oluphuthumayo abantu abaningi balakho ukubulawa indlala lonyaka. Amazwi akhathekelwe nguPrecious Gala ohlala eKhezi. Usobhuku emswelamanzi esitezi umnumzana Gordon Ncube uthi ningi lezakhamizi selizemba igolide njengendlela yokuziphilisa.
Lapho abantu bakithi makho usesabathola ngenxa yendlala sebedingi sebegijimela umkuntu uyatshaya igama sebedila iziganga sibile ngokuthi bazama ukudinga imali indlala nxaye nangakuti azuza i-2 points abasadli.
Inhlanganiso ye-World Food Program ebisiza izakhamizi emaphandleni ngokudla ithi idinga usizo lwemali eyizigidi zamadola angama-$250 million $250 million nokuthengela izizalwane zakuleli eziyizigidi ezine ukudla. Kusenjalo uZulu emaNdebeleni seveze ukufuthelana kulandela ubhubha kwamnumzana Parents Siri obe ngumphathintambo ezokulima. Iningi elifana lomnumzana Msizi Kumbo lithi uSiri bekungamelanga aphiwe inhlonipho yokuba liqhawe lesizwe ngoba elesandla kudaba lombhuqazwe wegugrawund.
Nguye uParents Siri lomnangakwa lomgabe labanye babo bakuzana PF ababulala abantu abaningi kakhulu eMidlands lemhlulweni yamathebelelensi.
Ocubungula ezombusazwe umnumzana Bekezela Madumafuzwayo yena uthi ukufuthelana lokhu kuveza ukuthi ikomishini yokukhumisana umlota i-National Peace and Reconciliation Commission ayikayenzi umsebenzi wayo.
Isesele umsebenzi omkhulu ekudileni le ndaba yegugurawundi lokuzokhulumisana labantu bedelise inhliziyo ulaka lonke olusebantwini lolu luyehle luphele.
Umongameli Emerson Mnangagwa uchaze uShiri njengeqhawe lamaqhawe lapho ebekwa izolo. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda u-Albert Ncube.
Siyabonga Albert. Siye kuhlelo lwabesifazana silo sithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kwezithathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Namuhla sixoxa lonkosikazi Carter Richards ongumgcini sihlalo webandla le-MDC ku-Welsh Branch eBhilithane. Sihlaziya ukutshengisela okwenziwe ngabantu izolo phandle kwelizwe laselizweni besola abathi inkohlakalo eselizweni.
Hayi, ukuphuma kwabantu emazweni kube into enhle kakhulu njalo kutshengisela idemokhrasi ukuthi amanye amazwe sibili ayemukela idemokhrasi njalo ayalandela imithetho efakwe elizweni ukuthi abantu kufanele badingisele ngokukhululeka bengayithuselwa kungalakuvikela ukuthi batshengisele insolo yabo ngoba kuvele khona kulilungela abantu ukuthi uma kunento abayisolayo batshengisele ukutshengisela kwakhona kungekho violent ulandela umthetho obekwe lilizwe kuyinto eqakathekile, kuyinto enhle kakhulu. And abantu baphumile ngaphezulu eBritain, hhayi uyazize kukuhle kakhulu kumangalisile kukhanda, uyazi bedingisela ukuthukuthela ngento ezenzakalayo elizweni. Ungakhangela ukuthi ucorruption liyana imali abayithathayo iyakwanisa ukuba isayisteni ilizwe lethu.
Ungathini ngendlela amapholisa aphethe ngalo lolu daba eZimbabwe? Sibona labesifazana ababotshiweyo ngokuthiwa baqoqa ukutshengisela lokho kumbe batshengiseke.
Kukhanya ngani eZimbabwe umthetho ukhona ubekiwe ukuthi abantu ba-express ama-freedoms of all kinds of expression la ukusula ngendlela ezithiyeneyo, kodwa umthetho wakhona ungavela uwupractice uwufake into practice ukhanya sikhambanisile njalo. So kuyinto engani iyaxhabanisa abantu ezimbabwe ukuthi kathi osekuyikho sekufanele sikwenze kuyini. Siyakubona nje ukuthi ihulumende yeZimbabwe iyabreaka i-record yeku-abuse ama-human rights of all kinds, violation of human rights of all kinds, be they sexual violation, be they human rights, be they freedom of expression. Lapho kubala abanye bebotshwa abamarginalisi abayibo abathabi bezindabo abasinikeza izinto ezenzakalayo elizweni, kunokuthi bona bekhangelele ukuthi babunge abantu abanjengabona labo xa bevisa ukugaga okukhulu okungaka. Kuyisipho esinikeza ihulumende ukuthi khangelanini lapha kulento ezi ezenzakalayo, kodwa ihulumende wonke umuntu obeza into ezingazazo ukhanya ngani esenza into empi. Sasesikhathi sengikhangela ngabona kulabantwana futhi abanye abankazana awe-university laphana abanye ababelejimasitweta ngokuphula belandela umthetho obekweyiwo ihulumente baliphicine bebotshwa njalo. So ngasikwazi ukuthi uhulumende wethu usefuna ukuthi senze kanjani, njalo sibona ukuthi lapho xa kufakwa lamapholisi ezindaweni lamabutho abayibo abathi aphanebese babe basigcine basikhangelile basivikele thina ekubeni kuvela ezindaweni ezithiyeneyo, kodwa asikwazi ukuthi kathi sebevikelani kahle basikwazi ukuthi uhamba njani.
Ubona ikusasa injani njengoba sokusobala ukuthi abantu abangeke batshengisela ezitaladini? Ungathi uhulumende kodwa umbiko uzitholile yini ukuthi abantu abajabuli ngayo ovela kwamanye amazwe, kumbe ubona iphumelele ngokuthi abantu abaphuma baya ezitaladini eZimbabwe?
Hayi, uhulumende weZimbabwe yena uvele kalalele ngoba uhulumende olalela isizalwane sayo okwakufanele akwenze ekuqaleni khonapha uma abantu beqala ngokukhuluma ngama-demonstrations lawa aka-31 July kwakufanele ukuthi babize abantu abamele amalunga lawo ayekhuluma ngama-demonstrations bahlale nawo phansi bebalayele bethi kathi siyazwala ukuthi ikhuluma lapho ukuthi iyatholakhona kusolweni kuyini, kasihlale phansi sikhulume sibumbe into esindawonye. Kodwa sezwa nomunye nje umakuthinamasa laphana ikhuluma ukuthi abantu kufanele bethaywe kanti siyakwa-demonstration kathi abantu bazatshala njani.
Leyo bekuyingxoxolo nkosikazi Carter Richards, umgcini sihlalo webandla le-NDC kugatsha le-Welsh Branch eBhilithane. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo nizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami usithandekile Mhlanga ngikhonapha e-Washington DC.
Sibongeke usithandekile. Siziqhubeke ezosuku ngohlelo liphuma le ndaba siluphiwa lijahe elidala uChris Gande.
Lingalitshona njani izulukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba. Igama lami nguChris Gande. Namhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana uMfundisi Molo, umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party.
Okokuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga ukuba yingxenye yohlelo lwanamhlanje baba Chris Gande labalaleli. Thank you so much.
Ungasitshela ukuthi ubona njani lokhu kade kucatshangelwa ukuthi kungenzakala kodwa akwenzakalanga, kungakuhambe njani?
Thina savele sakusola kusukisela ekuqaleni lapho esazibuza khona ukuthi laba ababezithi bayahlela lolu bhikisho okwakubenza benike uhulumende kamnangagwa amalanga angaphose fike 30 kumbe ngithi inyanga yonke inothisi yokuthi bazabhikisha okwakuyikuyini, ngoba sananzelela ukuthi uhulumende weZANU-PF asohulumende ongamnika ithuba lokuthi umazise ukuthi kulento ofuna ukuyenza athule nje agoqe izandla ukukhangela. Sasibona ukuthi nje ngamadobhe nje kudlalwa ngempilo zabantu, uzananzelela ukuthi sokuvela kathesi ukuthi lolu bhikishi lungani beluthatha futhi laseceleni lwabantu bezano. Ngabona ubonile ukuthi Politic Bureau isuspendile abanye abathize ukuthi abatholakale belama flyers alokwenza lokuthi bekumele kubhikishwe nakhishweni umnangakho. Kungakho besihlala sikhuza abantu bakithi ukuthi hayi abake bayekele ukuba ngothathekile bengene entweni ezingaso zabo, ngoba lokhu bathola izikhathi eziningi sebelimala kumbe sebe bochwa, abanye sebesifa befela into zasempumalanga ezinyeke zasinika ukuthula singumthwakazi wonke jikelele.
Manje ngokubona kwakho kuyini okumele kwenziwe ukuze kube lenguquko ikakhulu nxa sikhangele udaba lwenkohlakalo i-corruption elizweni?
Ekuzima baba Gande labalaleli ukuthi singathi thina i-corruption ingaphela kuleli lizwe leZimbabwe. IZimbabwe yavele yafoundwa ngamanga le-corruption ngo-1980. Uzakhumbula ukuthi ngabo-80s sake saba labo Willowvale scandal ababekhokhelwa ngabo Chris Nyakumbo labanye bonke abatshontsha izimota lakho konke. Kwabuya ngabo-1998 okumbira igangayi badla umumbu welizwe eGMB abazange benziwa lutho, baprotectwa nguyena lo hulumende weZANU-PF. Kwathi ngomnyaka wabo 90 something futhi ofana nayo kanjalo, othikore banatha ifiweli betyontsha amafutha, uhulumende weZANU-PF wabaprotecta. Aziningi izinto eseziyenzakele kulo hulumende kusukisela ngo-1980 kuzofika kathesi, okusitshengisa ukuthi emuva lengabo-80 abantu babengakunanzelela ukuthi igovernment yeZANU-PF icorrect. Lokhu kutho ukuthi akulandlela iZimbabwe engaguquka ngayo kudaba lwezocorruption. Uzakhumbula ukuthi lawo Robert Mugabe esabusa kwaze wavuma ngomlomo wakhe ukuthi emarange diamonds khona ngale kutshontshwe ama-diamonds aweth 15 billion.
Labo abathi bona iZANU-PF isuke esihlalweni, abathi bona ZANU-PF must go, ubona ungani yindlela yini engasebenza ukuthi kube lenguquko elizweni?
Sibonile ukuthi thina labantu laba ngamanzi leparafina kufana lokubopha ubabhemi lenkomo, asikwazi ukuthi sithi ZANU-PF must go ngoba kwasekuqaleni vele kayifaka ongakithi. Esiyithi esikufunayo yinkululeko yabantu bakomthwakazi, sizimele sisodwa ukuze lalesi sibungu okuthiwa yi-corruption singaphili kithi, ngoba vele abantu bakomthwakazi bayaziwa bayahlonipha. Njalo i-corruption kumbe ngithi ubusela kakukho egazini labo, kanti abantu bempumalanga ubusela busegazini labo aba ubuningi babo.
Okokugcina ungavalelisa abalaleli
ebantwini bonke kakhulu kusapho lukamthwakazi, ngithi sokungathi uNkulunkulu engasiphilisa asiphephise kulolu bhubhani lwe-corona osolubhubhise umhlaba lwaqeda lezihlobo zabangani bethu. Engingakutsho mina njengomongameli we-MRP ukuthi hayi, nxa lolu bhubhani ludlula siyaphakamisa izinga lomzabalazo wethu, singena ebantwini sithumayela ivangeli lokuthi umthwakazi makabuye ukuze sihlukane lalaba abelizwe leZimbabwe abaphethe ibusela ubudlova lokubulala lakho konke osokwenze abantu batshintsha babazinyamazana.
Lowe bekungumnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party. Ebesixoxela kuhlelo liphuma lendaba, lithone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Lilalo.
Siyabonga Chris ngohlelo liphuma lendaba elishone lendaba. Ukuziphetha ezakusihlwa sikhangele ebezihamba phambili. Inani lasebebulewe iCOVID-19 eZimbabwe likhwelile njalo izolo laya kumachumi ayisithupha lasikhombisa ngemva kokubhubha kwabantu abalichumi lane. Abanye babantu ababotshwe izolo abagoqela isikhulumeli seMDC Alliance uFazai Mahere lomlobi uTsitsi Dangarembwa bakhululwe inkantolo namuhla. Bekukhunjulwa abantu ababulawa libutho ngosuku lwanamhlanje ngo-2018, iningi lisithi uhulumende uloke engakagcwalisi izeluleko zeMohlante Commission. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona njalo ezakusihlwa kusasa. Olivalelisayo, umuntu ngamilinkomo.